Vachitaura nevatori venhau sachigaro wekanzuru iyi Justice Tichembe Dlamini vekuEswatini vati vanoda kuona kuti zvinhu zvakamira sei panyaya dzematongerwo enyika uye kuti mune runyararo here kuti nyika iite sarudzo dzakajeka.
Mission is to do an assessment that will help SADC to know if Zimbabwe is ready and prepared, actually not just Zimbabwe, the commission which is in charge of the election, to know if
ongororo yatiri kuita ichabatsira SADC kuti izive kuti zeki yagadzirira here kuita sarudzo.
Vacho vanoda kuona kuti vatori venhau vari kuita basa ravo vakasununguka here uye kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kupiwa mukana wekushambadza here pane penyuro nemapepanhau ehurumende. Vachitaura pamusangano uyu mupepeti wenhau wesangano reZimnow Muzvare Monica Cherumpamba washe vaudza kanzuru iyi kuti vanotyira kuti vatori venhau vachashungurudzwa nevemapato ezvematongerwo enyika sezvange zviri kuitika mukati memwedzi yapfuura.
Pasarudzo dziri kuuya tiri kutarisira kuti mapolitical parties vaite commitments yekuti vatori venhau vanouya kwese vanoenda kwavanoda vachitora nhau vachiudza vanhu zviri kuitika pasina anovavhiringidza, pasina anovarova, pasina anovatorera zvavanoshandisa pabasa.
Izvi zvatsigirwawo nemupepeti webepanhau rethe Herald vaHatred Benenga. Avo vati vatori venhau vebepa ravo vanoshungurudzwa nevemapato anopikisa. Imwe nyaya yabuda mumusangano uyu ndeyekuti kunyange hazvo mutemo wesarudzo uchisungira kuti ZBC ipe mikana yakafanana, ZBC haisi kuita izvi. Asi mukuru anoona nezvemaredhiyo muZBC vaRobson Mandu vati ZBC inopa mapato ezvematongerwo enyika mukana zvichienderana nekukura kwawo.
Saka tinongovapo nguva inoenderana nezvavanenge vainazvo nepavari kupinda. Tinongovapo nguva inoenderana naizvozvo. Ndo inonzi pachirungu equitable approach. Hapana equal approach yekuti vanhu vangati 50-50, hapana 50.
Vamwe vakaita savashingirai vambe vePost on Sunday vaudza kanzuru iyi kuti havafariwo kuti ZEC haiburitsi mashoko kuvatori venhau panguva yavanenge vachiada.
Asi mukatarura munoona kuti ava vanoita basa rekurana maelections muno muZimbabwe, maitiro avo haana kujeka, haana kunatsotwasuka mukuburisa nekutevenera kwavanoita mashoko, kumufambisa kwavanoita basa ravo. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutarisa.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kushanda nevatori venhau vese. Vakatiwo vatori venhau vanofanira kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Naizvozvo vatori venhau vose tinovatambira nokuvaona zvakafanana, asi tichivimbawo kuti naivo vatori venhau vachationavo semaonero avanoitawo vamwe vasingatari kana kuzonyanya kutarisa divi ravakarerekera.
Mutauriri weCCC Muzvare Zaima here vaudza Studio 7 kuti
vatori venhau veState kana kuti vehurumende vanonyanya kupa ZANU PF mukana, havatore nhau zvakaenzana. Saka munoona kuti news dzese dzingave dzemuradio kana kuti dzemutelevision dzinenge zvichingopembedza chete vamunangagwa mhuri yavo, vana vavo, hamumbonzwa nyaya dzeCCC kana kuti nyaya dzemacitizens kana kuti dzeoppositions zvichitaurwa imomo.
Justice Tichembe vati zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika varemekedze vatapi venhau nekuti ndiwo anoshambadza zvirongwa zvavo. Vatiwo vachasangana nevemapato ezvematongerwo enyika, mapazi 11 ehurumende anosanganisira rekuburiswa kwemashoko, mapurisa, mutemo, vamiri venyika dzemustatic neAU muZimbabwe pamwe neUnited Nations. Komiti iyi ichapedza ongororo yayo muZimbabwe musi wa20 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.